inyaya inorwadza, inorwadza zvikuru. Nekuti inorwadza pamativi ese maviri. Nekuti tikatarisa kune varwere, varwere vari kutambudzika muzvipatara. Zvipatara zvedu zvagara zviri kunetseka nemishonga, zvagara zviri kunetseka nezvakawanda zviri kunetsa zvipatara zvedu. Pamusoro pazvo takuchiti hapana futi chii, mashiremba aya muri yeZimbabwe yochidii manje iye zvinezvi. Takupindana nefestive season, nguva yemaaccidents, nguva yekufamba, nguva yekorera, yekutapudzana zvirwere. Saka the one side. On the other side of the issue, mukoma Jonga, ndinotongotondera nyaya iyi kuti yanga yakangodaro, yanga isina kumbosanduka kugubvira mazuva etakatanga isusu kushandira hurumende kuma 2003. Saka ndinonzwa kurwadziwa kuti kubvira nguva iyoyo kusvikira tasvika nhasi, mashiremba hasati atambira mari yakanaka kana uchishandira hurumende.
Asi mungaona here mune ramangwana, Dr. Bonde, hurumende ichitambira kuti pagadziriswe nyaya?
Chinotisunga ibumbiro remutemo riri pamusoro pemakonferensi, riri pamusoro pemakongresi, riri pamusoro pemapati ose. Saka iroro bumbiro remutemo rinoramba rakasunga hurumende. Hazvina ndaa kuti hurumende yacho ndeipi yatinenge tichishanda nayo. Zvichangoramba zvakangodaro kuti tinenge tiri kutedza kuti kana taakutsvaga kodzero dzevanhu dzeutano, chiremba wacho mararamiro ake akaita sei? Zvinoramba zvakangodaro zvisina kusanduka.